Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba, vakoti nevarairidzi vanoenderera mberi nekuramwa mabasa, asi vachiti vari kutyishidzirwa nemapurisa nevasori. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ranyora tsamba kusangano reFinancial Action Task Force richiti hurumende yave kumbunyikidza masangano akazvimirira oga ichiti iri kuda kurwisa vanopfurikidza mwero. Zimbabwe Human Rights Commission yorambira kudeuka kweropa musarudzo dzemuna 2023 kana pakasatorwa matano iko zvino. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kupomerwa mhosva yekuvhundutsira vashandi vezveutano vari kuratidzira ichishandisa mapurisa, vasori nevamwe, izvo zvaita kuti vazhinji vavo vagare kudzimba vachitya kusungwa. Asi vari kuronga kuratidzira uku vanoti vachaenderera mberi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Avo ndevamwe vange vachiratidzira vachiti havachada kutambiriswa madhora emunyika avari kuti mabond notes vaenda kunoratidzira kunzvimbo dzavanoshandira munyika nhasi vange vari vashoma kana zvichienzaniswa nevaiuya pakatanga nyaya iyi. Studio 7 yaudzwa kuti mapurisa, vasori nevamwe vakuru vakuru muzvipatara vange vari kuchichidzira vashandi muzvipatara zvakaita sechinoi General, Masvingo General, Chiredzi neParirenyatwa Group of Hospitals muHarare. Vainoki Dongo, mutungamiri werimwe sangano revakoti reZimbabwe Nurses Association, vanoti kuratidzira uku kuri kuenderera mberi.
Saka vanhu vedu vakawanda vari kudzimba, vashoma ndo vari kuuya tichingoratidzira, tapedza todzokera futi kudzimba nekuti dambudziko harisati ragadzirwa. Chiri kutoitika ndechekuti vamwe vanga vechitokwereta kubva nemandi kuti vauye pano nekuti mari yavakatambira yakapera. Saka vaitokwereta mari yekuti vauye pano, saka havachakwanisi kuramba vechikwereta kuti vauye pano. So kwakutogara gumba kwekutoshayiwa nekuti voita sei, vouya pano sei kuti tizokwanisa kunge tichiudza hurumende kuti toda mari ino pano.
Asi mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti wese anoda kuratidzira anofanira kutevedzera mutemo. Nekuda kwaizvozvo vatungamiri vevashandi vati vaona zvakakodzera kuti vashandi varege kuungana munzvimbo dzavanoshandira asi vagare havo kumba. Mutungamiri werimwewo remasangano anomirira vakoti munyika reZimbabwe Professional Nurses Association vaRobert Chiduku vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kumashure kudzamara hurumende yavatambirisa nemari nemadhora ekuAmerica.
Right now mukatarisa kuti the government itself is actually asking people to pay for its services in United States dollars. Makazviona pamahospital fees, muri kuzviona kumapassport, kuri kurohwa mazi 300 US. Yes. 300 US. Muri kuzviona zviri kuitika kumaverification, vari kuchaja ma 300 US.
Vashandi ava vati kubvira musangano wemusi wemuvhuro hapana zvavati vanzwa kubva kuHealth Services Board yakaumbwa pamutemo kugadzirisa zvichemo zvavo. Asi mukuru weHSB Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti hapana kuratidzira kwakanyanya kunze kwenzvimbo dzakaita seMashonaland West, kuzvipatara zvakaita sechinoi nezvimwe zvipatara mudunhu reMidlands. Vati paParirenyatwa ndipo pari kuratidzirwa zvikuru uye vati zvinhu zviri nani kuzvipatara zvekuVulawayo nemamwe matunhu. Dr. Skosana vati nyaya yemihoro inobata munhu wese munyika uye vari kutaura nehurumende.
We have been engaging them and we have submitted to our principal's proposals after engaging the workers.
Tiri kutaura navo uye takapira kuvakuru vedu mushure nekutaura navo.
Vati vanoimba kuti nyaya ichagadziriswa nekukasika uyewo vati vashandi havasi kuda mihoro yemari, havasi kuda mihoro nemari yekuAmerica, asi vanoda kupiwa mari yekubatsirikana nemari yekunze. Asi vamiri vevashandi muHealth Apex Council vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi apiwe muhoro wemazana masere nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica pamwedzi. Zvichakadaro, kuratidzira kwevarayiridzi kwaenderera mberi nhasi kunyange hazvo pasina kubatana pamasangano anomirira varayiridzi munyika. Nhengo dzemasangano anomirira varayiridzi pasi pefederation of Zimbabwe Educators Union akaita seprogressive teachers union of Zimbabwe neATUS ndiwo ari kuratidzira, asi masangano akaita seZimbabwe Teachers Union haasi kuratidzira achiti anoda kupa nguva panhaurirano dzaari kuita nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reCrisis in Zimbabwe rinova mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga mazana matatu nemakumi mashanu ranyora tsamba kumukuru wesangano reFinancial Action Task Force vaDavid Lewis richivakoka kuti vauye kuzoongorora zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe iyo yavanoti yave kutyora chisungo chenyika dzepasi rino chekumisa nyika, kushandiswa kwevanopfurikidza mwero kuwana mari kuti kana kuti money laundering kumbunyikidza masangano akazvimirira oga. Sangano reFAFT rakaumbwa nenyika dzakabudirira kuona kuti zvikwata zvakaita seISIS, Al-Qaeda nezvimwe hazviwani mari. Nyika dzinotarisirwa kudzika mutemo yekuona kuti izvi hazviitwe uye Zimbabwe yakatonzi yaita zvinodiwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Tinoona kuti hapana chirimo private voluntary organization bill chinoenderana nezvinotaurwa nerecommendation number 8 ye Financial Action Task Force. Zvizhinji zviri mubill iri ndezvekuda kuti vanhu vatorerwe kodzero dzavo uye masangano anomirira vanhu ambunyikidzwe, mamwe achivharwa, mamwe achipindirwa mashandiro avo nehurumende achikanganiswa.
Zvii zvamuri kuda kuti zviitwe?
Tanyora kuti Financial Action Task Force ibatsire Zimbabwe, hurumende yeZimbabwe ibatsire masangano anomirira vanhu muZimbabwe kuti tiongorore kuti pane here dambudziko chaizvo pamaringe nemitemo yatinayo nekodzero dzatinadzo mubumbiro remutemo ingakanganisa recommendation number 8. Pane here pari kutyorwa recommendation number 8 nesu munyika yeZimbabwe?
Asika hurumende iri kuti iri kuda kuzadzikisa zviga zvekurwisa vanopfurikidza mwero kuburikidza nekuti mari dzavo dzisapfuure nemunyika.
Hatina dambudziko rokuti tingashandiswa kuendesa mberi urongwa hwevanokanganisa kugara kwakanaka munyika pasi rose reterrorism. Hatina iyoyo nyaya yakanyanya munyika ino. Saka hurumende yanga isingafaniri kumhanya mhanya kwairi kuita yechida kukanganisa mashandirwo anoitwa nemabasa anomirira kodzero dzevanhu nemasangano akazvimiririra.
Mati mapindurwa here pane tsamba yamakanyora?
Hatisati tapiwa minduro, takatarisira nguva yatava paidiki diki, hatisati tapiwa minduro, asi tinoziva kuti vanowanzotipindura. Sangano yedu aya ari kubatsira vanhu vasina zvokudya, ari kubatsira vana vari kutadza kuenda kuzvikoro, ari kubatsira vagere mumativi akasiyana siyana kuti vapiwe zvokurapwa, mishonga nekubatsirikana kwakasiyana siyana. Vamwe vari kutopiwa dziri mari. Saka kana mutemo uyu ukasagadzirwa zvakanaka, zvose izvozvo zvinokanganisika, vanhu vakachema nenhamo, zvikuru sei vari kumaruva.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi negurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu vaPaul Mavhima vakatumirwawo tsamba yeCrisis in Zimbabwe Coalition iyi. VaZiyambi vakaudza Studio 7 kuti chinangwa chekuvandudza mutemo kuda kuzadzikisa zviga zveFAFT. VaMavhima vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Sangano reZimbabwe Human Rights Association raparura gwaro remamiriro akaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika, richirambira kuti munyika munogona kudeuka ropa munguva yesarudzo dzegore rinouya kana pakasatorwa matanho ekugadzirisa zvinhu nechimbi chimbi. Gwaro raparurwa kuBulawayo iri rinonzi 2021 State of Peace Report, uyezve zvinoitwa gore roga roga. Chinangwa chegwaro iri chinonzi ndechekudzidzisa vanhu kuti nyaya dzerunyararo dzingachengetedzwe sei. Vachitaurawo pakuparurwa kwegwaro iri, Ishe Kulumani Matema vekugwanda vakurudzira madzishe nemasabhuku kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vemapato anopikisa ndivo vari kukonzera mhirizhonga munyika. Asiwo vanopikisa vachiti vaMnangagwa vari kushandisa matare nemapurisa kuvapondera musagi sekiti. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZim Rights vadzika Maibere.
Chatinoti Right to Peace Campaign chirongwa cheZim Rights chatakaparura makore mashoma apfuura mugore ra2020. Chirongwa ichi chinoumbwa pahwaro hwemashoko akataurwa neUnited Nations General Assembly mugore ra1984 pagwaro rinonzi iro Declaration on the Right of Peoples to Peace. Mugwaro irori mubatanidzwa wemasangano epasi pose weUnited Nations wakati iwo munhu wese ane kodzero yekurarama murugare, kodzero dzake dzichiremekedzwa, dzichidzivirirwa uye munzvimbo ine budiriro. Mashoko iwaya ndiwo anoumba hwaro yatingati foundation ye the Right to Peace Campaign. Pasina rugare kana kuti runyararo, hapana kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Pasina kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, hapana budiriro inoitika.
Mabata nhau yekuti gadziriro yekuparurwa kwegwaro renyu nhasi yanga ine zvimhinga mupinyi, mungatsanangure here zvishoma ipapo?
Hongu, mapurisa vakatishanyirawo nesuro. Havanavo chakaipa chavakaita, vakangosvika vachibvunza nezvemisangano yedu. Zvichida vanga vanzwa kuti tiri kulauncha ripoti irori nokuti takataurawo kumapepa nawo. Vakati ivo iripoti ravaifarirawo kuzoriona kana richinge rabuda, asi vakakurumidza kusvika vakamukira tisati tarilauncha ripoti, tanga tichizorilauncha mangwana acho. Saka tapedza kurilauncha tichavatumirawo nekuda kwekuti muripoti imomo tanga takatovakokawo zvekare.
Maridzo iri mugwaro renyu kumhuri yeZimbabwe inobata zvipi uye zvingagadziriswa sei?
Sekutaura kwandaita, chirongwa chedu cheRight to Peace Campaign chinenge chichishanda nematunhu mumana makasiyana-siyana. Zvinotiswededza padyo-padyo nehana dzematunhu kunzwisisa kuti ndezvipi zvavari kusangana nazvo. Izvo zvinotyora kodzero yekurarama murunyararo yakaparurwa neUnited Nations mugore ra1984. Muhuru kurodza tinoita idzodzidzi, tinenge tichikokorodza zvakasiyana-siyana. Zvatinozoshandisa kubika gwaro rataparura nhasi rinonzi State of Peace Report. Zvino mugore ra2021, ripoti redu riri kubuditsa nhau inotishungurudza kwazvo. Chekutanga chatinowana muripoti irori, tingangoti ripoti iri rine 7 mafindings, rine zvinhu 7 zvariri kubuditsa. Chekutanga ndechekuti icho, vanhu vazhinji havasi kurarama murugare. Kungangoita hako sekwakanyarara, asi ndeiya yatinotiyo muchirungu fragile peace.
Mukuru weZim Rights vadzika Maibere vange vari parunare kuBulawayo. Musangano wekutsvaga utungamiriri muchikamu chemadzimai mubato reZANU PF reWomen's League watanga nhasi muHarare. Madzimai aya achiti anoda kuti mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vatungamire bato musarudzo dza 2023. VaMunangagwa vachavhura musangano uyu zviri pamutemo mangwana. Godwin Mangondya anotipa nyaya inotevera.
Zvichakadai, musangano wekutsvaga utungamiriri muchikamu chemadzimai mubato reZANU PF watanga muHarare nhasi uye uchavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Munangagwa mangwana. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kumashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti musangano uyu watanga zvakanaka uye chimwe chikuru chiri kubuda mumusangano uyu inyaya yekuti madzimai ari kutsigira danho rakatorwa nevechidiki rekuti vaMunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vemadzimai vataridza kufara muhurukuro dzavaita nebasa rabatwa nemutungamiri wenyika nehurumende yavaMunangagwa yeSecond Republic kuvandudza nyaya dzezveupfumi, kuvandudza nyaya dzebudiriro mumaguta maruwa uye kusumudzira upenyu hwamadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, nyaya dzezvekugara kwakanaka kwemhuri. Under the mantle, no one and no place must be left behind.
Vaimbo vakanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vati havashamiswe nedanho rekuti vaMunangagwa vasakwikwidzwe muZANU PF.
Ndo mitiro vanhu vaZANU PF havatarisi performance yemunhu kuti anogona zvakadini, vanotevera kune power. Ndofunga you remember very well kuti vamugabe vakatozobviswa vasi vatonzi ndo vanomira ZANU PF pamaelections a 2018. Ndo mitiro wavo kunogona kutoshayiwa munhu anogona kubuda pachena kuti ndoda kumbira naMunangagwa asi achitoda variko vanoda power kuZANU PF, variko vanobatomira power president. Havanotya kubuda pachena kuti vanodawo kumira. Tinoziva kune bongozo kuZANU PF vachiwenga vachidawo kumira pakuita president.
Musangano uyu uchavharwa nemusvesvondo apo pachaziviswa vanenge vakunda musarudzo. Zvigaro zvese zvichakwikwidzwa kunze kwechigaro chemunyori wemadzimai uyo anodomwa navaMunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe varume vaviri vange vasungwa vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachenurwa nematare. Vanhu vanodarika zana vasungwa vachipomerwa mhosva idzi kubva zvatanga vaMunangagwa kutonga. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Karibha Magistrate's Court, Magistrate Nostindai Banda wakaona mugare wekuhurungwa anowawa Vincent Chigwedere wakava akwita kana wakapa mutongo wekuti havana mhosva pamhosva yavaipomerwa yekuti vanga va insulta kana kuti vanga undermine authority vachinzi wakatuka wanowa mutungamiriri weZimbabwe waEmerson Munangagwa. Wakasungwa ivo vachigwedere muna 2020 panguva yecoronavirus painetsa paya. Nyaya yavo yange ingori kumatare kubva mugore ra 2020 kana August September ikoko kuzosvika manje manje apa pavazoonekwa nedare kunzi havana mhosva nekuti vanova vachuchusi kana maprosecutor vakavatadza kupa mhosva mhosva yavo yavachigwedere mudare. Uyezve kubhindura kuna Magistrate Ramai Chitumbura.
Vakapa mutongo wekutiwo kudiya
vanova vakatiwo mukoma anonzi tinotenda majuru anogara kubhindura vakachipomerwa mhosva zvakare kushora kana kuti kuinsulta kana kutuka vaMunangagwa. Vainzi vaka vakazvitaura izvi pavanga vari pabhawa pavainzi vakatora kopisi yeumwe murume anosapota bato reZANU PF. Vachinzi watora kopisi iyoyi vakakakavadzana pavaimwa doro wakataurawo mashoko ainzi anga asina kururama kana kuti mashoko ainzi aishora waMunangagwa. Saka wakatuka mbune kunyaya kuti pakopisi panga paine picture yaMunangagwa amene zvavakataurawo ipapo maererano nezvavaMunangagwa. Vanga vakatosungwa vasi vanzi havakasungwa vachiprosecutwa kana kupomerwa mhosva nekuti hapana inonzi certificate of authority to prosecute inofanira kunge ikapihwa na prosecutor general.
Pane vakawanda here vamafunda vari kusungwa nenyaya dzakadai dzekuti vatuka mutungamiri wenyika?
Nyaya idzi inyaya dzatiri kuona kuti dzikuramba dzichienderera. Kunyange matare dziri kuraswa asi dzirikuramba dzichienderera chaizvo. Panga patori nerekodhi yatanga tatoona kuti panga pane vanhu vaitopfuura 200 vanga vasungwa kana vanga vapomerwa mhosva yekuti vakainsulta kana kuti vakashorwa Mugabe. Panguva iyo yandangotaura iyo about from 2010 to 2017, makore 77 chete, panga paina vanhu vapfuura 200. Panguva yavamunangagwa tiri kutoona kuti takutosvika ku100 kana kuda kutopfuurapfuura potsepo sekutopfuura 100 vanhu vasungwa kubva muna 2017 chete.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reWorld Health Organization riri kusangana nhasi kuti rizeye nyaya yekuti chirwere cheMonkeypox chotorwa sechirwere chinokonzera matambudziko pasi rose here kana kuti kwete. Hu yange ichishorwa nenyika dzemuAfrica dzange dzichiti chirwere ichi chaifanira kutorwa sechirwere chiri kukonzera matambudziko makore adarika. Izvi zviri kuuya apo South Africa yakavakidzana neZimbabwe yazivisa kuti pane munhu abatwa nechirwere ichi munyika iyi. Chirwere ichi chiri kupararira munyika dzakawanda kunyange pasina ati afa nacho, asi pachakambopararira vanhu 92 vakafa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Sezvo zvave kunzi chirwere cheMonkeypox chapinda munyika yeSouth Africa, iyo inova nyika yatinosheya nayo border, uye panowanikwa pachiva nekufamba kwevanhu vakawanda kupinda nekubuda munyika mbiri idzodzi dzinoti South Africa neZimbabwe.
Mungava pavo vanhu chenjedzo yekuti vaite sei varusike?
Zvinenge zvakakosha kuti vana veZimbabwe tinge tichiedza nepatinokwanisa kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichochi cheMonkeypox. Chazvakanakira ndechekuti kudzivirirwa kwechirwere ichi zvizhinji zvacho zvakangofanana nezvataiita mukudzivirira chirwere cheCOVID-19, uye masymptoms acho kana kuti zviratidzo zvacho zvakangodawo kufananawo zvekare. Saka nhau dzehutsanana dzinenge dzichidawo zvekare kususukidzwa zvakanyanyisa. Kouyawo zvekare nhau maringe nemabikirwo atinoita chikafu, kudya chikafu chinopisa, kungotevedzerawo dzidziso iya zhinji zhinji yaienderana nechirwere cheCOVID-19.
Zvii zvamunotarisirawo kuti hurumende iite?
Iyo hurumende ine basa guru kusimudzira mabasa eongororo kunyanyanyanya kumabhodha nekumaairports, kuitira kuti mabasa emonitoring ange akasimbaradzwa, vakwanise kunge vachikwanisa kuona kana pane avanenge vachifungidzira kuti pangave paine kuberekana nechirwere cheMonkeypox iyoyo. Mastrategies aya akaita sana isolation ana quarantine anga achiiswa kuitira kuti tiedze kuderedza dambudziko rekuti chirwere ichi chinge chichipinda muno.
Vaitai Rusike, mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health, vange vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafa nobata chigaro chemukuru wematare muSouth Africa vaRaymond Zondo vaburitsa gwaro ravo rekupedzisira pauori unonzi hwakaitwa paitungamirwa nyika navaJacob Zuma. Vasiro Ramaphosa vange vari mutevedzeri wavo. Mugwaro iri vaZondo vari kukurudzira kuti vakuru vakuru vakawanda muhurumende yenyika iyi vaferefetwe nemhosva dzeuori. Mwanakomana wavaZuma, Duduzani, anzi aferefetwe pakudyidzana kwake nemhuri yeShoroma yekwaGupta uye vara maposa vashorwawo nekusatora matano paitwa uori. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rapa mutongo wekuti vanhu vemunyika iyi vanokwanisa kufamba nepfuti pose pavanoda muguta reNew York. Guta iri range richirambidza vanhu kupakatira pfuti pane dzimwe nzvimbo dzarinoti dzakakosha. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti vana veZimbabwe vari kuramba vachiiswa parumhanhanzombe mune zvematongerwo enyika kana pachitariswa mhirizhonga iri kuitika munyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekumbunyikidzwa nekusungwa kwevemapato anopikisa pamberi pesarudzo dziri kutariswa mugore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa pamwe nenhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda akatanga nekubvunza vaMtasa.
Ndozvitoripo munyika hamuna kumira zvakanaka, hamuna kugadzikana. Tiri kuona kuti zvinhu zvese zvaita manyama mire nerongo. Tikatarisa kune zvanga zvichiitika kunyatsime uko, tinoona kuti vanhu vakavhiringana zvakanyanyisa. Asi tikatarisawo mamiriro ari kuita mapurisa achipindira munyaya, tinoona kuti vari kungomira nedivi rimwe chete reZANU PF, vachingosunga vedivi rimwe chete veCCC. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka tikatarisa kumashure kumabyelection. Kubva nguva iyoyo vanhu vakanga vachingourawa, vanhu vachipondwa, vanhu vachikuwadzwa. Iko zvinozve vanhu vari kungotorwa mumwe ndemumwe echinzi ashayikwa ozowanikwa. Saka tiri kutarisira kuti dai paine zvaiitika kuti patinosvika kumaelections munge mune runyararo munyika, nokuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vamuponda, munoti nemashoko atiri kukurukura?
Chekutanga ndicho kuti tinofanira kuziva kuti pese pakuda kuita election muZimbabwe, ava vamuti civil society ava vanoti vanomirira kodzero, ava vanhu vanenge vatori patikiti ravo rekuti zvinhu zvifambe pakuti vapuhwe mari dzavo. Ende kuti vanhu vane mari idzodzi, they make up my reports and at times the inside people at times vanotaura zvisipo to seek relevance kuti vanzi vari kushanda, uyezve kunzi Zimbabwe idraw international attention inge ichinzi itaurwe nezvayo kana kuri kuparliament yekuBritain kana iri kuvakwe yekuAmerica. Ivo vakomana vatiotaura vepasi va ndo vanokonzeresa izvozvo. Hazvireva izvo kuti zvinhu zviri kuitika zvekutaurika izvi zvinhu zvinenge zvine chokwadi mukati, zvakafana nemvuka mpopota yakaitika kunyatsimeyo. Munhu akauraya munhu, which is a murder yakaitika, munhu wacho akasungwa. Tinozotya kuti pati inozohaijeka event yakadaro sei, pari kuchemwa nemhuri kuti tafirwa nemunhu muZimbabwe nemuafa zvisina kukodzera. Asi panotanga kunongedzanwa nekutanga kutohaijeka kuda kutopfekedza chitunha ichocho regalia yebato kuti zvinzi tisu taurayiwa. That type of behavior ndo yatikuta kuti inokonzeresa, nekuti inenge iri vanhu vada kuhaijeka.
VaMtasa, pindurai tinzwe mashoko avamuponda.
Zvisi zvitsva zviri kutaurwa navamuponda. Taiona vana Jonathan Moyo vaimira kwazvo vachitaura zvimwe chete, vana Sevhia Kasukwere nevamwe vaiwa musangano weZANU PF vairamba nyaya techiti ngazvigadziswe zvinhu. Asi takazonzwa kuchema, dzimba dzarakashwa nemabhulets, vanhu vachipunyikidzwa, vanhu vachitsvaka kuparadzwa. Tinenge tichida kuti munyika yakarwirwa ikawanika rusununguko, vanhu vagare zvakanaka mumwe nemumwe sine nekuti uri webato ripi. Vari mumatorongo ndiJob Scala naGodfrey Stole. Tikauya kumatrade union, vana Bobet Masaraure vari mumatorongo izvozvo kumaximum kuprison kuchikurupi. Asi tikatarisa nyaya dzavari kupomerwa tiri kuona kuti ndedzekusonanidza. Tikutongorarama nenyasha dzamwari kuti hatizivi kuti ramangwana rakamira sei, asi Mwari ndowe munhu wese.
VaMuponda, chii chingaite kuti bato reZANU PF pese pangoitika mhirizhonga ringe riri runonongedzwa kunzi ndorakonzeresa mhirizhonga, kana muchiti harinei nechekuita nezvese izvi?
Chinoitika ndechekuti zvandataura.
Hurukuro yedu yagumira zvayo panzira yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri achitaura navamutasa navamuponda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Siyalamukela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 23 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi balutshwana abongi labongikazi abakhalale umsebenzi namuhla. Kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa.
Ingxenye yama local peace committees ekhona kuwo wonke ama local peace committees lapha isiba lama political party ngakho lawo siyawa trainer kulokho esithi thina ngohlelo lokuthwana ngama peace campaigns sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance basungula umkhankaso wokukhuthaza ukuthula lokuhlalisana ngokuhlanganisa abamabandla ezombusazwe agoqela iZANU PF leTRIPC. Uwisa Ezimathonsi umfuyi wakonhlekisa enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21. Ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi balutshwana abongi labanye abakumsebenzi wezempilakahle ababuthane ezibhedlela namuhla betshengisela phezu kweholo eliphansi. Abezempilakahle laba basungule uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngomvulo. Bathi ukungabuthani kwabo namuhla kubangelwe ikwethuselwa ngamapholisa wona athi ukutshengisela abakwenzayo ezibhedlela kwephula umthetho. Ngokunjalo abenhlanganiso ezibamelayo bathi sebexwayise abongi labongikazi ukuthi baqhubeke bengayi emsebenzini kodwa behlezi ngekhaya ukuze bengahlukuluzwa ngabomthetho. Abethuselwe bagcina bengayanga ukuyabuthana esibhedlela namuhla bagoqela labo abasebenza esibhedlela seChinoyi General, eMasingo General eChiretsi, United Bulawayo Hospital, kanye lempilo kobulawayo kuzoba labe Parirenyatwa Group of Hospitals eHarare. Abenhlanganiso zabongi ezigoqela iZimbabwe Nurses Association labeZimbabwe Professional Nurses Association bathi ukukhalala umsebenzi kwabo kuzaqhubeka andubana uhulumende abengezelele iholo. Kusenjalo umnumzana Paulina Sisikhosana, umqondisi wohlangothi oluqhatsha abongi olwe Health Services Board, uthi abanye kade bekhalale umsebenzi babuyelile emsebenzini namuhla. USikhosana utshele iStudio 7 ukuthi ulethemba lokuthi bazakhulumisana lezinye izisebenzi zibuyele emsebenzini ngesiphangiphangi.
Abongi sesike sakhuluma labo mayelana singathi ngenzuzo kumbe imiholo yabo abayitholayo. Ngiyathemba liyazi ukuthi i-economy yeZimbabwe kwalezi nsuku ayimanga kuhle, kodwa ngingathi lapho kungani bekulomsindo khona izisebenzi ezempilakahle useChinoyi lase-Midlands le-Parirenyatwa, but otherwise kwezinye indawo izibhedlela zonke basemsebenzini.
Yes, siyabona ukuthi ezinye izibhedlela kwenye ngazani kule ndawo ongasasebenzi khona njengoba bekhalala imisebenzi. So kwenzakalani khona manje nxa sikhangela lesibhedlela?
Isibhedlela bengitsho ukuthi eChinoyi le-Bankhead Hospital, Midlands i-Gweru Provincial Hospital, yiko okungani bengani abayi emsebenzini. E-Parirenyatwa bayasuka ekuseni bademonstrate babuyele emsebenzini, but otherwise zonke isibhedlela ezinye basemsebenzini abongi lamadokotela.
Ye, okusoba lalapha dokotela Sikhosana ukuthi abantu laba bathi holo labo bafisa ukuthi bahole ngedola leMelika ngoba leZimbabwe seligugudeke kakhulu. Akusitshele ngamafutshane ngakhonoko.
Sike saba lomhlangano labo abazange bathi ukuthi khona bafuna ukuthi umkholo wabo ube ngama US dollars. Bona bathe bafuna inzuzo yabo engathi ngama health allowance abhadalwe ayengezelelwe. So yikho esikusebenzayo kadesi sibona ukuthi sizaphuma nani.
Kodwa libona ngazani liza kulungisa ngesiphangiphangi khonokho?
Hayi, kulunga kuzalunga yena.
Ye, nxa usungabatshela ke udokotela khonapha njengoba sizwa kuthiwa labo sebengenile konke lokhu, ungabatshelani kanye labo mongi ukuthi kuyini okwenzayo kadesi?
Angisoze ngikhulume labo through esingani intatheli izindaba. Masikhuluma labo sihleli phansi.
Udokotela Sikhosana, Paulinus Sikhosana, ngumqondisi wohlangothi oluqhatsha isebenzi zezempilakahle olwe Health Services Board, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Ukwanda kwezehlakalo zodlakela kanye lokuthunjwa kwabantu kulezi nsuku kwenze inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yasungula umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi ingabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mkhankaso usungulwe elokishini leMakhokhoba koBulawayo. Kuvika ubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe amane agoqela iZANU PF, iZAPU, iCCC leNPF aphatheke kusehlakalo sanamhlanje emanyane labeZimbabwe Christian Alliance ekufoleni kwanamhla ngenjongo yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula elizweni. Umnumzana uSeni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi bayafundisa abezombusazwe ngokuthula nxa bekhankasa bengamabandla atshiyeneyo.
Ama-local peace committees lawa siyabe sibafundisa ngendaba zokuthula, ngendaba zokuthi bangasebenzelana njani imbono ehlukeneyo njengoba sonke singamaZimbabweans. Ingxenye yama-local peace committees ekhona kuwo wonke ama-local peace committees lawa isiba lama-political party. Ngakho lawo siyawatraina kulokhu esithi thina ngohlelo oluthwana ngama-peace campaigns. Sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Umnumzana Mishek Gumbo oyebandla leZANU PF uthi umongameli wabo uhlezi ebakhuthaza ukuthi balondoloze ukuthula.
Okungenze ngithande into leyi yokumatsha, ngibone uthi inhle kakhulu ngoba iyayenza ukuthi sibe lokuthula beni sethu. And thina ezizanu PF, our president is always preaching about peace. So thina ezizanu PF, we are peace loving people. Lokhu udlangudlangu hashi asikufuni. And ngithanda ukuthi ngibonge futhi even labafundisi kakhulu ukuthi labo now they are coming on the table preaching peace, the same gospel which have been being preached.
Umnumzana Manuel Mukuli webandla le National Patriotic Front uthi iZimbabwe isidlule entweni eziningi kakhulu njalo abamasonto bayazama ukuthi babafundise ukuthula.
Uthi lalokho siyabe sikuyenza sibe peaceful, kungabi le violence. Lami nginje so ngingumkhokheli, so ngiyabe ngithanda ukuthi lami ngikhuthaze kakhulu amakhadami abantu abami esihamba labo lapho siyabe sikhankasa khona as a party yethu, i-National Patriotic. So kuba mnandi kakhulu ukuthi sibe peace kungaliwa. La iZimbabwe phezulu yonke iZimbabwe i-national yethu kungaliwa. Sesikhulile kuzinto ezintsha. Asibeni sibambane, siyenze into e-right.
Umnumzana Andrew Ndlovu, unobhala jikelele weZaphu, uthi ibandla lakhe alilawo umkhuba wodlakela kusukela kudala.
IZAPU yona ngokwayo ayisho party ele violence. Ngibona kungalasizathu sokuthi abantu beZimbabwe sibe le violence or any political party iyenze i-violence, ngoba yona impi yenkululeko yayivele okunye kwezizathu eyayizilwelwa ukuthi kube lamalungelo ukuthi omunye nomunye avote ngendlela e-constitutional esithi i-one man one vote. Iko mangikhangela amachurch, amachurch vele mdabuko wabo ngabe vele bengabantu abakhuthaza ukuthula lokubambana lokulingana kwabantu ezigabeni zonke.
Umnumzana Shadrack Sibanda webandla le-CCC uthi bebekhuthazana ukuthi bengaphatheki kubudlwangudlwangu obuba khona kwezombusazwe. Unkosikazi Melissa Ntini, sakhamuzi sakoBulawayo, uthi iningi beselisesaba ukuthi lazakale ukuthi bami ngaphi ngokubulalana okukhona.
Lokhu okwenzakale eMakhokhoba siyakubongela kakhulu njengezakhamuzi abahlali beZimbabwe. Iningi labantu beliselisesaba ukuthi libonakale ukuthi ngabaliphi ibandla ngalokhu kubulalana osokukhona lokubotshwana. Siyathaba ngalokho okwenziwa ngama-church ngoba abantu bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nguye ohlelayo konke, njalo iBhayibheli liyakhuthaza uthando lokuthula sikhathi sonke.
Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithe lokhu okwenziwe emzini weMakhokhoba kuzasiwa kwezinye indawo osekubunjwe amakomiti angamashumi amane lasithupha i-46 abizwa ngokuthi ngama-local peace committees asezabelweni ezichiyeneyo eZimbabwe ukuthi bakhuthaze ukuthula lokuhloniphana beyizizalwane zaleli lizwe ezilembono echiyeneyo. Ukufola kwanamhlanje kuqhutshwe ngamabandla ehlukeneyo kanye lezakhamizi zeMakhokhoba. Abantu bekhuthazana ukuthi balondoloze ukuthula izikhathi zonke. Lokhu kulandela ukubulawa kowayelilunga le-CCC emzini weLobhengula koBulawayo, uMnumzana Langelihle Dube, ukuthunjwa lokubulawa kwelinye njalo ilunga le-CCC eChidungwiza duzane leHarare, uNkosazana Moblessing Ali, kanye lodlame oluqhamuke ngemva kokufunyanwa kwesidumbu sakhe, lokutshiswa kwemizi yamalunga ebandla leZANU-PF kanye le-CCC. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uwisa Ezimathonsi, umfuyi wakonhlekisa enkayi, yena ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21 ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ovikela imbovane ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zehlengisa zisele zibambe kwangaphansi, zibona inkomo zakompofu zidilikela phansi zisifa ngemva kwesikhatshana zinathe umuthi ebezicabanga ukuthi ngowezifuyo. Umuthi lo buthe ungumnikazi wezifuyo koBulawayo, uMnumzana Lindani Mpofu.
Ngiphathise umuthi okumele uye esiphaleni, so esiphaleni laphana bona umfana engimphathisileyo wafika watshintsha ukukhuluma ukuthi umuthi lo ngowenkomo. So inkomo ya umdala belindele ukuthi yena engathola umuthi welamskin, so wahle wathatha umuthi lwana wahle wasebenzisa yena njengokuthi umuthi welamskin, kanti sesebenzise umuthi wamabele endleleni endaweni angayisiyo.
Ahle zafa zonke
inkomo, zahle zafa zonke.
Umpofu uthi waqala ufuya inkomo ngomnyaka ka-2009 ethenge inkomo ezimbili kodwa bese zigcwele esibaya, kepha ilifa lakhe aliseko ngoba ziphelile inkomo zakhe.
Okwakhathesi ngisele ngizero, angisela ngitsho inkomo, okusho ukuthi usebenza kwami kuba nzima ukuthi lanxa izulu lingafika ngiyakudinga ngiswele ukuthi ngiqalisele ngapha. Ngisele kuzero ayinlalutho ukuthi nxa ungathola ungasiza ephosele izandla kunoko kukhona kuphathisi.
Umakhelwane wakompofu uMnumzana Ndumiso Ndlovu laye ufuyile inkomo uto kunje kazaka kuboni.
Awumfowethu uvelule ubusizi kubuhlungu lokho okwenzakele kuye, siyakhala lathi siyamkhalela sivizihlobo sithi heyi buhlungu kakhulu lokho. Kosti mina mbona ngani nxa sibe sikhangelele izinto siziyenza ngendlela, mbona ukuthi abantu nxa sibathumile mina mbona ukuthi most ezinye izinto zidinga ukuthi sizenzele. Kuyabe kukhathana sibili kodwa ezinye izinto ziyanida ukuthi sizenze, ngoba umuntu ugcina senza into angayisi heyi kubuhlungu zihlobo zethu. Siyakhala sindawonye sikhonapha heyi siyaswela ukuthi sibambe ngayo.
UMnumzana Methusel Moyo ngumlimi omkhulu njalo ufuya inkomo, uxwayisa abafuyi benkomo.
Kuyisehlakalo esibuhlungu kakhulu, kungabe kuyimpazamo kuphinde futhi kube yikuswela nje ulwazi. So abalimi bayakhuthazwa ukuthi bafunde bazifundele. Nxa uthenga umuthi wenkomo uzwisise ukuthi umuthi lo osebenza njani. Lo muntu omnika lo muthi mbe umuntu ogcina inkomo kumbe ngumzali ekhaya dinga ukuthi umchasisele kuhle abekwazi. Njalo singahlanganisa imithi eyamabele ayihlale yodwa enkomo ihlale yodwa ukuze ukuthi umuntu engaphazamise ecele kuthatha umuthi wamabele njengalokhu wathatha amaphilisi amabele wanathisa inkomo inkomo zafa.
Abesibhedlela sezifuyo abevetinari bathi kuqakathekile ukuzwisisa ngemithi yezifuyo. O-Inspector James Spanda usebenzela ugatsha lwezokulima kuhlangothi lwe-veterinary services ehlola kakhulu izifuyo.
Kulaba abalenkomo nxa lile problem ngicela lixhumane lapha e-veterinary department balazise ukuthi yiphi imithi okumele liyisebenzise njalo ama-measurement akhona aminjani ukuze lingalahlekelwa izifuyo zenu.
Unkomo ezifileyo ezilithumi lanhlanu 15 bezingezikamnumzana Lindani Mpofu, ezine bezingezikayise omdala onguye ozinathise amaphilisi ezilimo, ukuthi-ke ezimbili 2 bezingezikagogo. Isibaya sithe savalwa kompofu. Ngiyimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngobunzima obudalwa yikonakala komnotho osobubangele ukuthi abezempilakahle lababalisi bakhalale umsebenzi. Abamabandla aphikisayo bathi uZulu weZimbabwe kumele avote ngobunengi asuse uhulumende weZANU-PF yembusweni kukhetho luka-2023 ngoba esehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe kanti njalo esiyaphambili ngokwephula amalungelo kaZulu. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto iqhubeka ikhwela mahlayana njalo le dola lakuleli lalo lilahlekelwa luhlonzi mihla ngemihla. Abalwela amalungelo bathi lanxa amapolisa esithi ukubulawa kwelunga le-TRIPC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, lolu daba luveza sobala ukuthi ezombusazwe azimanga kuhle. Sixoxe lo kansila we-TRIPC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kusobala ukuthi wona ukuthi umnotho wethu ungami kuhle ungahambi kuhle kuvelela ngaphi. Into le okuthiwa ngesilungu kuma-financial cycles i-balance of payment ezilonke zingatholakali elizweni kuba nzima ukuthi ilizwe liqhube phambili liye phambili. Khangela even iRwanda Indiana iyenza izibanga ngenxa yokuthi kona ama-lines of credit akhona avulekile. Thina ngapha ngo-2009 sibe siyenze i-GMA eyayifunwa ngabanikazi bemali bona labo-ke abahuquluzi benotho. From 2009 to 2013 sabona izinto zatshintsha. Kungasiki ukuthi ndoda ubithi uyayazi into ayenzayo kumbe uhulumende waphana wayeyazi into ayenzayo kumbe kuyini, kodwa kungenxa yokuthi imali yavuleka yaqala ukungena ifakwa ngendlela ephezulu kakhulu. Pho-ke kathesi kusobala kusegcekeni ukuthi kona abantu bona laba abahuquluzi benotho ngemva kokuzonda bezondela ufoma president ubaba uMgabe osowathiyayo ngokuthi kona usevumele ubana kuthathe umhlaba. Pho-ke umalume le-TRIPC bahamba labo bona labana abantu abayibo abasenzekela sibe endaweni enhle.
Nanso babuNdlovu uyamuza ubabuChuma uthi yini elivoxayo yini elibulala umnotho.
UMzukulu uChuma ukhulume izinto 2 eziqakathekileyo. Ukhulume ukuthi umnotho welizwe waba ngcono ngesikhathi se-inclusive government lathi siphakathi. Wakhuluma ngelizwe leRwanda ukuthi i-economy yalo ingcono liyathola usekelo. Kodwa katsho ukuthi kubangelwa kuyini ukuthi ilizwe elinjengeRwanda lithole usekelo, amanye amazwe athole usekelo, thina indaba usekelo singalutholi. Okwenza usekelo singalutholi yi-human rights abuse ekhona elizweni. One akulamuntu azophosela imali yakhe elizweni leZimbabwe investor kumbe sinika iline of credit ngendlela abantu abahlunyezwa ngayo, abanyamalala ngayo, ababulawa ngayo, abangavunyelwa ngayo ukuthi bakudemonstrate, batshengisele kumbe basekele amabandla abafunayo ezombusazi. Yikho kulimaza ilizwe leZimbabwe. IRwanda namanye amazwe bayathola usekelo ngoba bebonakala ukuthi bayahlonipha ilungelo loluntu, njalo labona laba abakhokhelayo into abayenzayo bayayazi. Thina esikwenzayo kasikwazi. Sikhangele uSmith wayefakelwa ama-sanctions, kodwa ilizwe laprosper, iZimbabwe laseRhodesia abantu babephila, lanxa nje abantu abansundu babehlukunyezwa lapha lalapha, kodwa wayezama ukuthi amele ama-sanctions ena la ekhona. Njalo sithi thina lo mbuso obizwa ukuthi yi-Second Republic, ingazi ukuthi kutshoni, u-worse off than okaMgabe. Nanko phela uMgabe laye waye kuma-sanctions, kodwa wachiya isinkwa siyi-90 cents, wachiya i-petrol from 90 cents to $7. Kathethi sesiyithenga-ke nge-2 US dollar i-petrol liter. Yebo kambe elizwe lalibela, then what? Abantu abadli khona lokho, abantwana beZimbabwe sesifuna i-economy. Walwela i-freedom, but i-freedom yangikhona kasisayiboni kathesa eyalwelwayo. Abantu sebekuhlukunywezwa ukudlula ngesikhathi sikasimisi.
Nanso baba uChuma uthi lilochuku olwedlula oluka Smith ubaba uNdlovu lapha sike sezwa njalo lo mnankagwa ekhuluma phezulu kodaba olufanayo esithi abatsho njalo abathi uSmith wayengcono bayiziwula
right okokuqala kubalume amele ayinanzeleni iZimbabwe in terms of ama human rights kumbe umhlukuluzo wabantu ngibukula kwabantu singcono kakhulu kulamazwe amaningi including yona le iRwanda esikhuluma ngayo engekho kuma-sanctions ebese sikhuluma, kodwa ungakhangela ngendlela abayenza ngayo khonaphana. Yena lwana ophethe intambo kwaphana indlela ayidetektha ngayo angafuni ukuzigqamula ekhomeni into singakunanzileli kukhulu ukudlula lapo. So ungabona umuntu ebona ngantombe thathi nathi sivalele phandle ngenxa ama-human rights abuses yabe ngathi one khanela izinto kwabe sekafika. Look at how people are dying and being killed and all including ezinjani. Look at amanye amazwe kona even e-America e-Britain kwapha how people sibonile nje kathesi ivira le iqalisa ubabo le 92 years odisakithi malake ademonstrate e-United Kingdom kwabana e-Britain sambona esehluza amapholisa bambopha bahamba la 92 years. So nxa kungathiwa abuse naleyo ekuzale yiphi? So yinto abamele bakunanzelela ayisikho about human rights or whatever loku abafuna ukucabanga kumbe loku abakuzwa ama-masters abo ekutsho.
Baba Ndlovu, njenge-CCC siyabona abanye bathi ngomumo okhona kathesi hayi isingabona abantu abaningi bevotela ibandla lenu kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abanye abalisolayo besithi lanxa kunjalo ibandla lenu kaliqoqekanga, bathi nxa bekhuluma kalila ma-structures, ngakho kalisoze lenelise ukuqoqa kuhle, ukuziqoqa kuhle liqoqa abantu ukuthi balivotele.
Abakhala ngokuthi kasiqoqekanga njenge-CCC kasinama-structures, kayisiwo malunga e-CCC, ngabantu be-ZANU-PF abafuna ukuba kwazi inhlelo zethu ukuthi sihlelani, sibonisane. Yibo abayenza njalo, kodwa ke thina siqoqekile ekusikwenzayo siyakwazi. Nalo silungiselele ukhetho oluzayo sikwazi ukuthi singanqoba sibili lasoze sidliwe. Okwama-structures lokwani kwani kudingwa ngabantu esingasebenzi labo abangisebe bandlale. Sizani phefu yikho ekufunayo. Ifuna ukuthi singakhetha ama-structures asenzeni ayabe selengangenanga ibithi imisondeze eduze ukuthi hayi mina ngiqheliwe engxenye kungaphuma esinye isplit izinto abazizamayo. Kodwa-ke thina njengebandla hayi esikwenzayo siyakwazi ama-structures ethu lamalunga ebandla lethu siyakwazi ukuthi ku-impact konke kubambeke kundawonye.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC koBulawayo ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF. Umnumzana Joseph Chuma lithiya indlebe kuhlelo lwekuseni lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemvelo luthi lulungisa isikhwama sokuhlawula labo abahlaselwa zinyamazana zenhle ngesikhathi sezibulele abantu abedlula amachumi amane elizweni njalo zalimaza abanye lonyaka. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu kungxoxo ayenze lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Kuthi zabona abantu besiya ngale befika besithi nalezi ezithileyo kwakhitshwa i-ivory yakhona kayingathengiswa. Kuthi lazo nalezi elithi ziningi kulamanye amazwe angelalutho, hhayi thengiselani ne-Afrika kuphela. Siyakubekwa si-Afrika abantu vele baluthwana bangabasesimeni sokufuna ukuthenga into. Esiphithoyo ukuthi sizehluleka ukuthi siphume le ndlela yokuthi abantu lenyamazana bebe belokhu besheya ama-resources afana nani. Kumele ukuthi ngabe khathesi nxa kuthiwa kule ndawo ezi-advanced yindawo ezilabantu abahlala eceleni kwenyamazana, ngoba silama-resources amaningi avalelweyo. Bayakwazi ukuthi uya-observe imithetho eyamazwe ama-international laws or ama-agreements, izivumelano lezinqumo ecazithilanga. So sebefoni kubopha ngoba bona balamandla abanye okuthi bebophe lokhuya. Kulokhu kumemethekisa ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu.
Siyasizwa abanye bengani bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende, bengadilizelwa izilimo zabo kumbe izindlu zabo. Kukhona lokhu yini emthethweni njalo bakhona bake behlawulwa?
Akukho. So umthetho esilawo thina welizwe uthi wona umnikazi wenyamazana yithi abantu. Azizo zikahulumende ngezethu abantu. Yikho nanzelela indawo eziningi lapho kule nyamazana eduze kuyalokho esikuthi i-campfire. I-campfire i-community ithungamela i-council iyaphiwa inani lenyamazana ezingazingelwa ngomnyaka, inzuzo yakhona iyakiyo. Lo mcabango khona awukabhasiswa kuhulumende, sizawudiscussa thina njengeministry sisazowisa kucabinet. Umcabango lowo ngowokuthi siye lesikhwama, isikhwama lesi esizabe okokuqala sebesithola imali sebe siba le-special quota for hunting. Imizuzu yakhona yonke iye khona phana ikhangele kakhulu ekuncediseni abantu abayabe belimele besiwe ezibhedlela nxa kube lemva, besikhangele okwenzakala kwamanye amazwe lithi lapho makhelwane kubo Botswana, Zambia, Namibia sebelokuyisikhwama okunjalo. But thina siyakustarta siyabona lapho kulama-weaknesses khona, ngoba ungacreat-a futhi i-legitimate expectation uyehluleke ukuthi uyigcwalise usudale uhlupho olukhulu. So sifuna ukuba le ndlela yokuthi leso sikhwama sanele, yikho sifuna ukuthi sithole le mvumo yokuthengisa. Nxa kungamanzi sifuna ukuthi kula manzi, ngoba singahlala siriyektha kuphela sokulobonakalo sisiyabhadala asisoli. Njalo kuyaqhubeka kumemetheka ugcine phose konke umuntu eselohlupho. Sifuna usuwe le mpendulo ezafinyelela bonke abantu ukuthi kungaze kwafike kuthini kube le ngozi. Sizama ukuthi sivale ingozi ingabi khona. Indlovu zithola amanzi lapho ezihlala khona, nabantu bethola amanzi lapho abakhona. Nxa kusenza sifake isingo oluphezulu ukuthi zingaphumzisiza lapho kuhlala khona abantu, zihlale endaweni yazo njengoba sekusivula ukuthi ziyakwanisa ukundlula ziya kwamanye amazwe.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi balutshwana bonke abakhalale umsebenzi namuhla, kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.